Noite, Carlos, Arimas, Elas, Ndeche, Kudaizi. Isusu, Jinoche, Eliki, Notenga, Okunze, Kwenika, Kuma, Neighboring Countries, Eliki. Enda, Avadi, Bonjiri, Eliki. Saka, Isusu, Tinotoma, Nikibwa, Kutenga, O, Currency, Kuze. For instance, Kanarima, Ranzi, Kanarima, USC. Kusotenga, Tunugunana, South Africa, Tanzania, China. Izinozi nozo tumaniki zao kutiti kuidoo mitengo yedu se kutipa market paru kutenge foreign currency ii paru kukwira for instance ya kundi ya kuma 1 to 490 wa mwaru kutu 500 apa isuwanu chukua tenge sera embe zedu tiki swipe position sama machines kana eco cash of which eco cash yoyo ndo yurikure ituwa ma price wae kutiti yale kubengi tinoti watipo kana hiri bondi kana chiri chii chukulini chua you'd find tinonzi each week unopuwa 300 maari pamu indatenge saka na zee 5000 akulono kwa wiki ikipera ndu kupuwa zee maari 300 hard cash so zirikuti manikido disu maari nengeri ma account choito kikipenga foreign currency through RTGS dozu rikuita wukuti susu kuize ma price kuti susu tikata titenge siti chivirambe taka chama price aripaya ma business anova
imi saka na mzina business munotambira sei mazwi ava munangagwa ekuti amufanire kuramba muchikwidza zvinhu zvinorevei kwamuri
tungamiri zvavari kutaura kuti tisakwidze mapraize kutotaura kuti vharaika mabusiness for instance chingwa chaicho mushopu vaakutoreta ukazviona chingwa chaakuita $3.50 zvangofanire kuti tiri kuita $1 of which it's not even $1 because rate here US ndoiri kudetemaina mapraize atiri kukwidza nawo tikaramba takangoita spam price paari kutovhara mashopu edai
zvakamira zvakadaro zvii zvamungada kuona zvichigadziriswa kuti imi musarambewo muchikwidza mitengo sevana muzvina bhizinesi
isu chatinoda kungoti tiwanewo mari mumabhanga imomomo and nekuti vabvisewo vanhu mumastriti vari kuita mapraize aya isusu chatiri kuona mapraize ari kudetemainwa nemastriti venders emari macash dealers ari murod aya of which tiri kunzwa kuti pane kahuhuri karimo kane vakuru vakuru saka vakabvisa vanhu mumastriti vavo vanhu tikakwanisa kuwanawo mari kumabhengi ai zvinhu zvikangoendekawo zvakanaka ai hatikwidzawo mapraize
tombotarisa kuti nhasi izuva reindependence kana kuti kuzvitonga kuzere mise vemabhizinesi muri kuripembererawo se
hapana kupemberera fanika ndiri ini nditori mumagumbeza nditori kumba saka vanhu havasi kufara dai vaonawo zvekuita nemitengo iyi munhu wese shuga chaiyo inoita $6 2 kg yeshuga kana ndimiwo upfu woenda times 2 10 kg yoenda times 2 price hapana chekupemberera muzimbabwe zvinhu zviri kuomera in ordinary person